Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 24/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tani makore anokwana kuita 18 tiripo. Takambofamba kufunga kwemakore maviri ekutanga tichitanga kugara tichifambira kuLens. Tichifambira kumaofisi pana TA. Tasvika maofisi kwamurombedzi vakatidhindira welisti ratakanga taenda naro. Seconfirmation yekuti vachititi mimi garai tinoya tokugadzirisirai zvinhu zvenyu.
Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu papurazi remapinga kuMashonaland West.
Nyaya iri kunoita nyaya yeforeign crime. Saka chiripo ndechekuti RBZ ndinofanira kupa City of Harare foreign currency. Saka ndo zviri maringe netsamba iyi. Tsamba yedu ndeyekuti vamangunza vape City of Harare mari yekuti vatenge machemicals ekutita mvura kuti mvura izokwanisa kuenda kuvagari vemuHarare.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuti vawane mvura rinokumbira gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe kuti vape kanzuro yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mushonga wekuchenesa mvura. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu mumapurazi avagere zvichitevera kupa kwayakaita magwaro ekubvisa mhuri dzinodarika zana papurazi remapinga kuMashonaland West. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mhuri dziri kunzi dzibve papurazi iri dzinoti dzakatanga kugara papurazi iri muna 2000 dzikazopiwa matsamba ekuti dzigare panzvimbo iyi uye munhu wega aizoganhurirwa nzvimbo yake kana zvinhu zvagadzikana. Asi vanhu ava vanoti vave kushamisika nekupiwa matsamba ekuti vabve pavagere vachiti hapana mumwe musha wavanoziva kunze kwepapurazi apa. VaDixon Chikomo vanoti vave nemakore gumi nemasere uye vakavimbiswa kuti vachagariswa zviri pamutemo papurazi apa.
Ndatiri papurazi apa tane makore anokwana kuita 18 tiripo. Takambofamba kufunga kwemakore maviri ekutanga tichitanga kugara tichifambira kuLens. Tichifambira kumaofisi pana TA. Tasvika maofisi kwamurombedzi vakatidhindira welisti ratakanga taenda naro seconfirmation yekuti vachititi mimi garai tinoya tokugadzirisirai zvinhu zvenyu. That was musi wa10 December 2003 pakastempwa bepa redu. Saka taitarisira kuti kubva ipapo kusvika kuma2005 taitarisira kuti zvinofanira kunge tapegerwa. Saka takagara kubva ipapo pana chakaitika.
Vachikomo vanoti vanhu vari kumanikidzwa kusaina nekutya sezvo panenge paine mapurisa anenge akapakatira pfuti.
Then poita vanenge vaine mapurisa anenge vachifamba navo vamwe vatori armed zvekutoti vanhu vari kusaina mapepa aya zvichiita kunge kutomanikidzwa. Nekuti kana wabatirwa pfuti munhu ari mumusha pfuti haaizivi pfuti kuti ingafamba ingoita zvokuchisidzirwa naye vanhu. Inototaizirwa kuti ndiye kupfuura vanhu kapfuti. Saka vanhu vari kutya vari kusaina mapepazi mukutya.
Mumwe mugari wepapurazi apa vaMichael Nyakunua vanoti vakamanikidzwa kusaina tsamba yekuti vabve papurazi.
Saka nepfuti yange iripo paya nemapurisa aya ndakaona kuti panapa yahombe autonzi buda uende.
VaNyakunua vanoti havana kwekuenda sezvo vakaberekwa papurazi remapinga.
Ina ungosvikirwa chinzi panapa tiri Minister of Friends tauya vangwa nemapurisa. Ko mapurisa angari kuma 13 angari ipapo. Ndipo handiti tsamba tikati Samba muto pande yanzi 90 days kuti muende kwa mukafa ndikati manje ndakaberekirwa panapo ndenda kupi kwa ndikafa pozi ndakaberekwa chi panapo saka ndichatsvaka kumunenda ndikati manje nayo ndakandirenda ndakaberekwa mapfa saine tsamba iyi ina baraza ndikufunga kuti pozi napana kwandirenda ndakaberekirwa ipa.
Vamishek Tom vanoti mwana wavo ndiye akamanikidzwa kutora tsamba yekuti vabve papurazi.
Vakasvika kuona mwana ndokubva vamubvunza zita rangu ndokubva taura zita rangu ndokubva vangonyora ndokubva vamusira mwana wangu chipepa chavo cheeviction. Ndakasvika kuchitora unongoverenga ndobva tangoti vanhu vanenge vatoo siriasi ndoda kuti dzinga panzvimbo pedu patigere.
Mumwe mugari, amai Irene Chabata, vanoti vave nemakore gumi nematanhatu vari papurazi apa, nekudaro havana kwekuenda. Mukuru webazi rezveminda kwazvimba, vaGordon Kimbini, vanoti hurumende ndiyo iri kubvisa vanhu munzvimbo dzehurumende, vachiti hurumende yakazivisa nezvedanho iri mwedzi mishoma yapera. Mutauriri wemapurisa mudunhu remashonaland west vaClemens Mabwazara vanoti mapurisa akakumbirwa nebazi rezveminda kuti vavachengetedze apo vanenge vachipa magwaro ekubvisa vanhu sezvo nguva dzakawanda pachiita mhirizhonga. Zviri kuitika kumashonaland west zviri kuitikawo mumatunhu ose ari munyika. Masvondo mashoma apfuura, dzimwe mhuri dzinodarika zviuru zvitatu dzakadzingwa kuChemagora, Sikabela, Bhebha neSibusiso kuGokwe mudunhu reMidlands. Izvi zviri kuitikawo kuChegutu kumazowe mudunhu reMashonaland Central pamwe nekuTriangle kumasvingo uku mhuri dzinodarika chiuru dzakapiwa magwaro ekuti dzibve mumapurazi adziri kugara. Pavakadomwa segurukota rezveminda, vaperenshiri vakazivisa kuti vanhu vose vari mumapurazi avagere zvisiri pamutemo vachabviswa vodzokera kwavakabva. Vanhu ava vakabvuta mapurazi vachena muna 2000 apo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakati vose vainge vari mumapurazi aya vagare pasina anovabvisa. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatorera vaMugabe chigaro muna mbudzi 27 vari kukoka varimi vachena vanoda kudzoka kuzorima mumapurazi aya kuti vazivise hurumende yavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kusangano revarimi revachena reCommercial Farmers Union kuti varimi vangani vadzoka vachipiwa minda yekurima nehurumende yavamunangagwa. Asi vanoziva zviri kuitika vanoti urongwa hwekudzosera vachena mumapurazi huri kuitika panguva iyo hurumende iri kuedza kuunganidza mari yekubhadhara varimi vechichena vakatorerwa minda yavo nechisimba pasi pehurumende yavamugabe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Sangano rinorwira kuti vanhu vakwaniswe mvura sekodzero yavo reCommunity Water Alliance. Nezuro rakanyora tsamba kuna Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudla, richivakumbirudzira kuti vape kanzuro yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mushonga wekuchenesa mvura. Izvi zvinouya apo kanzuro yeHarare, iyo inowana mari yekutenga mushonga kubva kuReserve Bank of Zimbabwe, iri kutadza kuwaniswa vanhu mvura, zvopa kuti pachirwe kuti vanhu vangangogona kubata zvirwere zvakaita sekolera netyphoid. Pazuva kanzuro yeHarare iri kupa vanhu mamega rita zana, asi pachidiwa mazana manomwe. Gore rapera sangano iri rakamboisa chikumbiro chakadai kuRBZ, kanzuro yeHarare ikakwanisa kupiwa mari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reCommunity Water Alliance vaTimothy Chitambure.
Chikonzero chiripo ndechekuti tatarisa kunetsa kuri kuita mvura muHarare. Takataura nameya veHarare kuti vagari vemuHarare mvura yavari kuwana 1 haina utano, 2 haina uwandu hwakakwana. Takaona kuti tikuwana mvura inoita 100 megaliters per day instead of daily demand ye about 800. Meya vakazotaura kuti ivo nyaya iri kunoita nyaya yeforeign currency. Saka chiripo ndechekuti RBZ inofanira kukupa City of Harare foreign currency yoyo. Saka ndo zviri maringe netsamba iyi. Tsamba yedu ndeyekuti vamangunja vape City of Harare mari yekuti vatenge machemicals ekutita mvura kuti mvura izokwanisa kuenda kuvagari vemuHarare.
Ndedzipi nzvimbo semaonero amuri kuita dziri kunyanya kuwirwa neiro dambudziko rekushaikwa kwemvura?
MuHarare hakuna nzvimbo yapari zvino mazuva apfuura aya muongoro yatakaita yatingati iri kuwana mvura zvakanaka. Kune nzvimbo dzagara hadzo dzangasingawane mvura dzakaita sana Mabvuku nana Tafara. Asi yezvinezvi zvaakuenderana kunana Glenview kunana Kuwadzana, nzvimbo dzese dzemuHarare hatichaona mvura. Nekuti makatarisa kana vachitaura kuti 100 megaliters zvazvinoreva ndezvekuti pakutaura kwavanoita vanoti imwe yacho about 50-60% inonzi macommercial losses, zvira chinorasika mukubva kwainogadzirwa kuenda kuvanhu. Saka kana yakadaro zvinoreva kuti hakuna mvura iri kuwanikwa nevanhu vemuHarare. Saka Harare yose pari zvino haina mvura.
Tarisawo nyaya yekutika iyo RBZ iri kuti ine zvikwereti zvakati wandei nekudaro haikwanise kuti iwane mari iyoyi, pangagadziriswa sei?
Chiripo nguva blessing ndechekuti mvura ikodzero yemunhu sezvakaitwa mubumburi remutemo. Uyezve hurumende pachezvayo inotaura kuti inofanira kuremekedza nekuchengetedza kodzero idzodzo. Saka sekuona kwedu kana zvichinge zvadaro pamari shoma inenge iripo, zvinhu zvakaita sekodzero yemvura ndozvinenge zvakufanira kuita zvaamapriorities. Saka isiri kuti mari kana itoripo pairino kushanda zvimwe, ngaichienda kekutanga mvura iite priority number one.
Mati mawana mhinduro here kubva kuna vamangu jika kusvika pari zvino?
Tsamba yedu yaenda masikati ano palunch. Saka takatongomirirwa mhinduro yavo. Hatizivi vachapindura netsamba here kana vachafona kana vachasenda pai, asi isusu tangoendesa. Takangomirirawo kuti kana pasina kuwana mhinduro, takasawana mhinduro inotigutsa, tiendangodzokerawo kuvagari vari vatinomiririra kuti tidii zvinhu zvadai, tofa here nekorera sekuzvatakaita muna 2008 kana kuti gore rapfuura iri, vanhu vofa here nekorera kana kuti vofa here netaifodi. Tiendaa kuchidzokera kuvagari vatinomiririra kuti tinzwe kuti danho richatora nderipi.
VaTimothy Chitambure vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reCommunity Water Alliance vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mupepanhau reDaily News mune nyaya yokuyambirwa kuri kuitwa mukuru wehurumende mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti zvinhu zvikaramba zvakadari munyika zvingangokonzera kusagadzikana sezviri kuonekwa kunyika dzakaita seAlgeria neSudan. MuDaily News mekare mune nyaya inoti bumbiro remitemo reZANU-PF riri kuvandudzwa kuti mutungamiriri webato iri awedzerwe masimba. Mupepanhau reChronicle mune nyaya pamusoro petsaona yakaitika nezuro Manheru padyo neEntumbane Shopping Center kuBulawayo, vanhu vanoita gumi nevasere vakaendeswa kuzvipatara. MuNewsday mune nyaya yokushaya rubatsiro rwemari kubva kumasangano nehurumende dzekunze kwenyika kwakaitwa negurukota rezvemari vamutuli Ncube. MuHerald mune nyaya pamusoro pechirwere chemalaria icho chiri kunzi chabata vanhu vakawanda gore rino zvichienzaniswa nenguva imwe cheteyo gore rapera. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Masikara sei mukoma jonga tanonoka wande nevateereri vese veStudio 7. Ndinokukwazisai mese muzita raJesu. Ichiti zviri kudiiko kwamuri ikoko. Ndinotenda nekutipa nhau dzechokwadi. Nhasi ndinoda kutaurawo ndakanangana na vamutodi mashoko ava vanotaura asi kubatanidza vana veZimbabwe ndeyekuputsa nekupa nyonga nyonga mukati mevana veZimbabwe. Number 2, mudongo tenda zvangu kuna President Chamisa avo vagona kubatanidza mhuri yeMDC ichiti pamberi nekubatana vana veMDC. Chisa mbama chisa, ndinotenda.
Kazuva ikazuva mhuri yeZimbabwe neve Studio 7 makadiko kuWashington DC kwamuriko vanotanonoka Hwande nevamwe vese. Ini ndini Zimunyausa nari kutaura. Ndoda kupindura ngo zvanga zvichitaura navamuponda apo. Nhau haisi kuti vanhu varoda kukwidza maprize. Ngatidzokere kumashure zvishoma. Panguva yanga ichitenga US dollar muZimbabwe, US dollar riri mandate. Maprize aikwira kwira here? Maprize anga asingakwiri, anga asingadziki. Why? Because mari iri strong, iye rate yayo haidoni, haikwiri. Handiti saa zvainoita nezvekuti maprize aya anongoramba ari pachi, ari pariraiti, ari pastable. But iri bondi redi iri manjiri rakadhakwa because radona zvakanyanyisisa. So kudona kweraita kwaka maprize anodini anoshuta because vanhu vemabhizinesi vari kuedza kumaintaina maprize aone US dollar. Handiti
makadiva vatungamiri veStudio 7 mese kwamuri ikoko atingataure mastenya akawandisa. Nyaya yatangwa nehurumende yekumhanyisa vanhu varimo mafarms umu inyaya hombe, nokuti vanhu ivavo vagara vakasiyiwa nevarungu ipapo. Asi nhasi uno muzvara nhasi vanovati ngavabve. Vanhu vanoendepi? Vadi kuvapimirawo kuvapawo 3 hectares pamunhu, 2 hectares vozi vanhu vevanhu racho kuti vakawanda ini zvokunzi vanganzi kana kuti 20,000. Hapana famura yekutakura vanhu vanopfuura 1,000. Famura yengirayo vanhu vaishanda apo vanova vari maybe 500-300 pafarm. Saka vakanzi varipowo 3 hectares. I think vanhu vavo vanokwanisa kurarama. Pane kuti nhasi vovati ibvai vanoenda kupi? Asi kana kuti toziziva hedu kuti ZANPF ine hunhu ihwohwo kuti mumafarms imo inonyepa kuti famu iri ibvai apa mangwana uchanzwa kuti patorwa nemukuru wekumasoja, watorwa nanhingi uko anhingi wauza kuti uko asi maiti varungu ndovada kudzoka apa. Zviri kumbofamba sei? Saka ipapa panyaya vatanga ihombe, kana vachida izvozvo ngatange vachibvisa vanhu, ngavatange vabvisa kumba kwa president wacho, wobva upresident vadzokere kuofisi yosiya zvefarming. Toziva kuti vanhu ese mafarms vaakubva, toziva kuti zvinhu zvaazvijekerere, kwete kuti munoti vanhu makaona varipo mafarms imomo makasiyiwa vagara more than 50 years moti ibvapo anoenda kupi?
Maswera se, maswera se Studio 7, zita ndinoitwa George Matanda. Ini ndiri kurwadziwa nezviri kuitwa neZANPF zvekutorera vanhu minda yavo, zvekubvisa vanhu pavakagara vachingonzi vanhu ngavangobva vasina kwavanoenda. Varegere, vanoregerei kuti vachibvisa vanhu vanenge vakavapa pamwe pekugara dhano kungoti vangoti ibvai papo zviri zvisina kana order? Hazvizvo zvavakavhoterwa nevanhu izvi. Vanozviitireiko kudaro vamunangagwa? Havanyariwo here? Havatyiwo here kuti zvokwadi zvokwadivo vane pekugara vamwe vanhu vavakavavhotera mumapurazi umu vachivaitira utsinye hwakadaiwo? So zviri kundibata viduwe, zviri kundirwadza. Ndiri pano pamasvingo apa, ndiri pano zvangu pamasvingo apa. Batai munyasha.
Vakadini zvenyu vashamarari veStudio 7? Ndinonziwo Mate, ndiri zvangu paCape Town apa. Tinonzwa nhamo iriko kumusha kwedu, kushuwa nhamo iriko yakakura tinoiwa. Ndairegai ndipindure murume uyo ari kutaura nezvekukwira kwezvunhu, achiti kwai zvinhu zviri kukwira. Vanhu vezanupf vanoda kuti vane problemu yekuti vanoona asi havaonesesi, vanonzwa asi havanzwisisi. Pakataurwa naChamisa kuti sei dhizeri richidarika muZimbabwe richienda kunotengeswa Tanzania rakachipa kudarika riri kubva paSouth Africa richiya muZimbabwe, vanga vasingazvioni here kuti zvinhu izvozvo zviri kudhura? Nhasi voona izvo zvichinga chavari kuona chaakudhura icho, ndochoona kuti kwai vanhu vaakukwidza mapuraisi. Aiwa, havasi kunyatsoona, ngavanyatsokufungisisa. ndo hoti nalava wazewa ruma puraza wari kuchema kuti anzi takubvisiwa vasa kanga mazo chazorone hope kwa sababu kanga hudzi wawani kuti zvamaenda kumapuraza musano vaka dzimba dziri pemenendi vakai hoi dzimba dziri temaradzo kuti hatizivi kuti ramangwana richahomera sei uye ngavarege kuchema nokuti takagarira zvitaura tikadaudza kuti imwe kuri hakuzi kwenyu kana chamisa kahwena zviri nani zvamupiye kumwesi vatenda hangu naiyavo
ndinokumbirawo kuti mongovo taurawo nyaya yandoda kuedza kutaura panapa please ndapota fangu ndanga ndaane kumakore anenge 4 or 5 isina kuya kuno kuzambia ndauya kuno kuzambia ndaona zviri kuno zvakasiyana chaizvo nezviri kuitwa kunyika dzekunyika yedu yekuzimbabwe marodzi maindastri ari kuvakwa aiwanda kuti vakuru vakuru vedu vari kuzimbabwe vanombouya here kunana zambia ngavauye pano pazambia kwete kuenda kure kure kwese kwavari kuenda vachikwira ndege vachiita sei ngavauye pano padhuze dhuze patiri panapa vaone zviri kuitika kuno kuzambia zvakanaka marodzi acho ungatoti vaakusouth africa unoshaya kuti chiri kunyanyonetsa nyika yedu chaicho chaicho chii ndatenda hangu ndinonzi makati
inini ndinonzi Pardon Chivasa ndiri mugari wemuchifu nyaya yandinoona iri pakati pavatungamiri venyika ino kana nevebato rinopikisa zvavo vangangosundana sundana 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 asi dai vakaiona vachamisa dai vakaona utongi hwavatsvangirai havana kuramba vakaoma mwoyo sezvavakaita nokuti tose takatovhotawo tikadyiwa saka tose tiri kungochema pamwe chete asi vakaramba vachingoti haivhiwi vane vachiuraya isu vatsigiri vavo saka ndinoti vachamisa devadzorawo mwoyo wavo ipapo nekuti matamburiro atakuita ano zvakutoda iwowo kuti vapindire
kazuvai kazuvai Studio 7 ndoda kutenda nezuva rakanaka aretenge tinaro nhasi ndoda kukwazisa vese vateereri vestudio 7 but nhasi ndoda kungotaura vangu ndakanangana nemashoko akataurwa navamutodi yekuti izvoni kukura hondo yaivawo ndoda kungonzwisiswa hangu kuti wolo yacho yakadeclarewa rini
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe zvedutu mupengo kana kuti cyclone rinonzi riri kuungana muIndian Ocean zvekuti rinogona kusvika munyika dzeComoros, Mozambique netanzania svondo rino. Dutu mupengo iri iro rinonzi Tropical Cyclone Kenneth rinonzi nezuro manheru range riri mazana maviri emakiromita kumaodzanyemba kweMadagascar rakatarisa kuComoros. Bazi rezvekudzivirirwa kweamerica rinoti cyclone Kenneth iri kumhanya makiromita makumi mapfumbamwe paawa asi pamwe ichiita makiromita 120 paawa. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika 100 rezviuru vakamanikidzwa kubva munzvimbo dzavanogara muBurkina Faso pamusoro pekurwisana. Izvi zvinonzi zviri kunyanya kubata vadzidzisi nevana vezvikoro avo vasati vachakwanisa kudzidza kana kudzidziswa. United Nations inoti varwi vanopfurikidza mwero muBurkina Faso vakonzera kuti vana vezvikoro vanoita zviuru 450 pamwe chete nevadzidzisi vanoita zviuru 500 vasaenda kuzvikoro. Makaterera kustudio 7 anemi muchirongwa Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotaura nezvishora zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Guta reLos Angeles mudunhu reCalifornia razivisa kuti chirwere chegwirikwiti kana kuti measles chaonekwa mune dzimwe nzvimbo muguta iri. Vanoona nezvekudzivirira kwezvirwere veCenter for Disease Control vanoti kusvika musi wa19 kubvumbi gore rino muAmerica mave nevanhu vane gwirikwiti vanoita 626 mumatunhu makumi maviri nemaviri emunyika iyi. Muna 2000 America yakataura kuti chirwere ichi chakange chapedzwa zvachose munyika iyi, asi zvino chave kubuda munzvimbo dzakasiyana siyana munyika iyoyi.
Munhu anoita seaita kunga aneka flu, asi chinonyanya kutaridza measles kamhezi kanoonekera pamiri wemunhu kanenge kakati tsvete nemiri.
Chinotapurirwana here chirwere ichi?
Chirwere chegwirikwiti chinodauriranwa. Chinenge chichida kuitwa kuti vanhu vapiwe immunization, mavaccinations ariko ariko chaizvano anodzivirira vanhu kuti vasaite chirwere ichochi.
Kana munhu ane gwirikwiti mamisles akasarapiwa nokukurumidza, chii chinoitika apa?
Kana munhu akasarapiwa nekukurumidza, chirwere ichi chinoita macomplications anogona kukuvadza nzeve, chinogona kuita pneumonia, zvakare kuti utachiwana hwacho hunopinda mupfungwa. Zvinokwanisa kukonzeresa kutoti munhu afemwa. Vana vamwe unfortunately vanogona kufa nemacomplications echirikwiti.
Chinotapuriranwa sei?
Gwirikwiti rinoita sezvatinoita nechikosoro neflu. Ukagara mumba mune munhu ari kukosora negwirikwiti, ari kukosora kana kuhesura mumhepo ari padhuze newe, anogona munogona kutatapurirana chirwere chacho.
Munhu pachake chii chaangaita kuti azvidzivirire?
Kana munhu achinga akapiwa vaccination, majekiseni anobayiwa vana vadiki kutangira kuma9 months, kana munhu akabayiwa majekiseni ekuvaccinatewa mirikwiti, anenge akamiri wake unenge wakagadzira kudhara kuti udziviririke. Saka ndo chinhu chikuru chinokwanisa kutidzivirira kuti tisatatapurirwa.
Muzvare wepachi weshe vanodzidzisa vana mukoti paShade Grove Hospital muMaryland muno muAmerica vachitaura neStudio 7.
Zvatinoita tiri pedu kana tatanga kutamba, uruva ropfumbuka hatigaye kutipanani. Zvatinoita kana tiri kwedu kana tatanga kutamba, uruva ropfumbuka hatigaye kutipanani. Samba tikuratidze zvatinoita kana tiri kwedu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende iri kuenderera mberi nokudzinga vanhu pamapurazi remapinga kumashelaland west. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuti vawane mvura rinokumbira gavhena wereserve bank of zimbabwe kuti vape kanzuro yeHarare mari yekunze inodiwa mukutenga mishonga yekuchenesa mvura. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.